Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 13/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Misika yefodya yovhurwa nhasi varimi vachichema-chema nemari dzavachapiwa pakuitengesa. Vana mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara inotyisa musadhi. Madzimai emuZimbabwe opinda mumusangano wakanangana nekuvasimudzira muupenyu uri kumuzinda weUnited Nations muNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Misika yefodya yavhurwa muHarare nhasi varimi vachitsutsumwa kuti mutengo wefodya vakadzikira pane zvavanga vachitarisira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Misika yavhurwa muHarare nhasi ndeinoti Tobacco Sales Floor nePremier Tobacco Sales Floor, uko varimi vakaita saamai Angeline Mawadze vasina kufara nemitengo yange iri pamisika iyi. Chimwewo chisina kufadza varimi kuderedzwa kwemari yemadhora ekuAmerica yavachapiwa mushure mekutengesa fodya yavo kubva pazvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana 85% zvavaipiwa mwaka wapfuura kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana, kana kuti 75% gore rino. Trust Kasina Muchengi, avo vanorima vari kumatepa-tepa kumashonaland syndrome vanoti vange vachitarisira kupiwa mari yekunze yakawanda gore rino. Asi vachivhura musika zviri pamutemo, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati hurumende yakatora danho rekuenzanisa varimi vefodya nevamwe vanotengesa zvimwe zvirimwa zvicherwa kana zvigadzirwa.
Zvakanga zvisina kunaka kuita rusarura, saka takati vanhu vese vafanane.
Bhero rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemasendi maviri pakirogiramu $4.92, kunyange hazvo varimi vange vachitarisira mari inosvika kumadhora matanhatu pakirogiramu. Mamwe mabhero efodya atengwa nemitengo yange ichitove pasi pemadhora nemasendi makumi mashanu ekuAmerica pakirogiramu. Mutengo unonzi nevamwe varimi hauna chounovaunzira kuhomwe dzavo, vachiti mari ishoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro izvo zvave kutengeswa mumadhora ekuAmerica. Vachiwenga vakurudzira varimi kuti vatsvage mari yekunze pamusika weReserve Bank of Zimbabwe auction floors. Asi mumiri werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reProgressive Tobacco Farmers Association vamutandwa Mutasa vati vazhinji havazive musika uyu. Vachiwenga vati hurumende iri kutora matanho ese ainokwanisa kutsigira mabasa ekurima fodya munyika, vachiti fodya yakakosha sezvo ichiunza mari yekunze munyika. Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika reZimbabwe Tobacco Growers Association vaGeorge Seremwe vati vanoshushikana kuti makambani ekunze kana kuti contractors ndiwo ari kutsigira kurimwa kwefodya munyika. Izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda nemabasa. Kambani huru inogadzira fodya pasi rose yeChina National Tobacco Corporation ndiyo inopa mari vakawanda zvikwanisiro zvekurima fodya, asi vachifanira kuitengesa kwairi chete. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati zvakakosha kuti hurumende itsigire kurimwa kwefodya nekuti inounza mari yakawanda munyika. Zimbabwe yange yakatarisira kuwana makirogiramu efodya mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu 265 million kgs asigo ora zikira nekuda kwekusana ya zvakanaka kwemvura pakakonzerwa ne El Nino uye pari kutarisirwa gohori ripasi kana kusvika pamakirogramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemashanu 235 million kgs. Nyika inotengesa fodya kunyika dzinodarika makumi matanhatu uye gore rapera chete yakawana mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhora ekuamerica 1.2 billion dollars pakutengesa fodya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Ofisi inoona nezvekubatsirwa kwevanoshupikisisa musangano reUnited Nations iri pasi peWorld Health Organization yeOffice of the Coordination of Humanitarian Affairs inoti vana mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara inotyisa munyika gumi dzemusadhiki kusanganisirawo muZimbabwe. Izvi zviri kuuya panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti hapana munhu achafa nenzara gore rino. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu akanaka vaJulai moyo kuti tinzwe nezvenyaya iyi. Mukuziya nyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rePathways Women's and Girls Child Support Network vaTrimondolo kuti tinzwe mafungiro avo.
Zviri kutaura neho, that's reality. Kana takatarisa mwanasikana, especially this situation, tinapasina mvura yanaya. Isusu sevanhu vatema, torarama nekurima. So mvura yakauya vanhu vakarima, but mvura ikabva yaenda. Vanhu vanogara vachiita madried relish, ndivo vanovaita bage, millet and so many things. Manje izvinhu pasina kunaya mvura, mwanasikana atopinda bhizi.
Zvii zvinosanganikwa nazvo nevanasikana munguva dzakadai?
They become vulnerable mwanasikana because muri manje aichazokwanisi kuti imutengere zvinhu zvekushandisa kana achienda kumaperiods because mari yese inenge ichitsvaka ndeyechikafu manje. Achazokwanisi kuenda kuchikoro during nguva yake iyaya yemenstruation. Mwanasikana anokwanisa kuwana mfana kuti aiwa iye chimunibetsera apa nenditozoona. Achazobata nhombo because nemukomana uya ari kumuchengeta ari kutomutengera mapedzi. So ichallenge hombe iyi yemwanasikana. Kana achifamba kutonyenga anogona kunyengera majidisi, anogona kunyengera ichi.
Zvinofanirwa kuti zvichiitwa panguva dzakadai ndezvipi?
I think zvareva neho. It's a really serious issue kuti government yemuZimbabwe inofanira kuona especially in the rural areas kuti vanhu ngavabetsere. Tiri kuda maorganization anenge achibetsera kuti vana vawane chikafu kuchikoro kuti vadzidze. Because kana pachina chikafu mwana anodzidza sei ane nzara. It's a very serious issue. Yataura neho kuti ngatisanganei tese as Zimbabweans kuti Southern Africa ngaibetsere. Tiri kuda kubetserwa because hatina zvatinazvo. Sometimes usually benefit from Zambia. Zambia haina, South Africa haina, hapana chiripo. So I think hai, we are in a serious crisis.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rePathways Women's and Girls Child Support Network vaTrimondolo vari parunare kuVictoria Falls naIvanzi Zininga weStudio 7. Musangano wepagore wechimakumi matanhatu nemasere unotarisa nyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume we68th Annual Commission on the Status of Women uri kuenderera mberi kuNew York uchipindwa nemadzimai kubva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira kuZimbabwe. Musangano uyu uyo wakatanga nemusi wemuvhuro uye uchapera musi wa22 mwedzi uno uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nekugadzirisa nyaya dzenzara kana kuti accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective. Mumwe ari kupinda musangano uyu mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reTege Life muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe.
Isu se organization yeTege Life International Trust Charlie nemamwe madzimai akasiyana siyana mumusha weAfrica chakaunganidza chirongwa chinonzi Adolescent Girls and Young Women Africa. Icho chirongwa chiri kuunza vasikana vechidiki nemhandara dzemuAfrica kuti vauye vataure zvinonangana nekodzero dzavo, vachiudza vatungamiriri venyika dzavo kuti vanodawo kuti ivo sevanasikana vaiswe muutungamiri hwakasiyana-siyana. Saka musi wechishanu na10:30 kuno kuNew York, vasikana vemuAfrica vachange vari pachirongwa chedu ichocho.
Zvii zvamuri kutarisira kuti vatungamiri nyanya vemuAfrica vaiite mushure mezvirongwa zvakadai sezvamuri kuita?
Tiri kutarisira isusu kuti vatungamiri vatange kuchiti kana vachiita pachirongwa chinoti madecisions yezvese zvingava zvemari nechii, vakwanisewo kuwanikwa vachibvunza kuti vanasikana vemuAfrica Afrika vari kupi, kana iri Zimbabwe, kana pane mkana iri kuwanikwa. Tinenge tichitarisira isusu kuti hurumende yedu ibvunze kuti ko mwanasikana ari kupi, kana pane mari yechikoro iri kuda kuiswa, kana kuti iri Ministry of Education, vazvibvunzewo kuti vaita sei kuti kodzero dzemwanasikana kana kuti utungamiri hwemwanasikana hunge huchionekwa. Kana tichiona takadangana even national budget, tinenge tichitarisira kuti vatungamiri vemuAfrica vange vachiona zvinhu zvakaita sekuti hutano hwemadzimai zvipatara zvawanikwa here mishonga.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai Retege Life muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe vari parunhare muNew York muno maAmerica naMaplus Musanganya wewe Studio 7. Mumwe murume wemudhorobha reMasvingo vavengai kurunzirwa gono vari kukunda zvimhinga mpinyi zvinosangana nevanhu vakaremara mushure mekutanga kambani yavo yezvemashandisirwo emari kana kuti accounts. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vakurunzirwa vanoti vakatanga kambani yavo inonzi ValueRich Accountants makore mashoma apfuura uye vane makambani makuru akawanda ari kuvapa basa.
Tineita zvino atinoti internal controls maorganizations akasiyana-siyana, noti mumasvingo chete asi muZimbabwe tine maareas atinotobata akaita seGweru, Zvishava neMvuma, Bulawayo nemamwe ari kuHarare.
Muzvinabhizimusi anofamba neweucheya uyu anotiwo anofara kuti ararame upenyu hwekupema.
Zvinhu zvose zvinouya nemaind kuti iwewe waudza pfungwa dzako kuti unoda kuitei. Saka kana une chaunoda kuita regardless nemaobstacles or machallenges anga atingasangana nawo nekuda kwezvikonzero zvechimiro chedu, indinongoti ngatirambe takashinga uye ngatizame nepatinogona kuti tirarame zvisina kupema.
Vakurinzirwa vane mudzimai nevana vaviri vanodzidza paVictoria High School neGokomere Primary School kuMasvingo. Vanoti kambani yavo ine vashandi vatatu pari zvino asi vakutarisira kuvhura zvimwe zvikamu zvemakambani kune mamwe madhorobha.
ValueRich ikambani yandinotarisira kukura kwayo nekuti gore roga roga ratinocheka client base yedu kana kuti vatinoshanda navo vari kuuya vachida consultation neassistant yedu vari kuwanda.
Vakurunzirwa vane degree reaccounting iro ravakaita neUniversity of UNISA yekusouth Africa vanoti kuremara hakutadzisi munhu kubudirira muupenyu. Mufundisi Kava Mugwadi vekereke yeCovenant Ministries avo vakaremarawo vanoti vanofara chose nemabasa anoitwa nemumwe wavo.
Tine madoctors akaremara, tine malawyers akaremara, tine maaccountants akaremara, ivo vana vakurunzirwa vati vane kambani yekuita audit. Tine vazhinji vane mabasa akasiyana-siyana vakaremara vasina kulimitwa nokuda kweurema. Saka ndinokurudzira kuti kuremara hakukukonesi kuita zvaunofanira kuita.
Vemasangano anorwira kodzero dzevakaremara vakaita semukuru webasa kuInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare Bongai Tinaro vanoti vanokurudzira vakaremara kuti vaite savakurunzirwa.
SeICOD zvekare tinotova neprojekti yatanga tiri nayo yatakapa madzimai akaremara
kamari kekuti vatange business asi hatina kungogumira ipapo takatoti murongwa unoterera uwo uye mari ichiwanika tinoda kuti tuwedzere namba yemabeneficiaries kuproject iyoyo uyezve tichinge tichivatraina on small business management.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukurukota rezvemagariro evanhu munyika vajulai mwoyo kuti tinzwe kuti vane zvirongwa here zvekubatsira vakaremara vari mumabhizimusi. Vamoyo vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, tini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuCape Town muSouth Africa nasi arwisana nevanhu vanga vachiratidzira kuti vanhu vari kupomerwa mhosva yekuponda umwe mwanasikana ane makore matanhatu vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Amai vemwana uyu nevamwe vatatu vakasungwa vachipomerwa mhosva yekumupamba nekumutengesera kune vanotenga mitezo yevanhu. Dare reparamende reHouse of Representatives muAmerica nhasi rapasisa bhiri rekumanikidza kambani yeByteDance inoburitsa mavhidhiyo eTikTok yekuChina kuti izvipatsanure kuhurumende yenyika iyi kana kuti yotengesa bazi rayo remuAmerica. Kambani iyi yapiwa mwedzi mitanhatu kuti iite izvi uye kukundikana icharambidzwa kushanda muAmerica. Kambani iyi iri kupomerwa mhosva yekushandiswa kusora nehurumende yeChina asi iyo iri kuramba mhosva iyi. Bhiri iri rinogona haro kusawana mavhoti akakwana mudare reSenate. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaGilbert Chimwe avo vakaberekerwa kuBuhera vakazodzidza nekukurira kuBulawayo vachizoenda kuBotswana muna 2007. VaChimwe avo vane mhuri yavo yemudzimai nevana vaviri kwakare kuBotswana vakaumba kambani yavo yeGits Engineering iri muGaborone iyo inogadzira zvakasiyana-siyana zvinosanganisira midziyo yedzimotokari. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Gizi Engineering ikambani inoita mabasa ari engineering related kusanganisa mechanical engineering. Tinogadzira mahydraulics, tobva taita workshop inoita machine and steel fabrication. Saka workshop yedu iri muGet inoita machine and steel fabrication tikunyanya specializa mazuva ano because of akaita COVID maprojects ataita andakafana nokugadzira mastructure emafilling station akamira nekuda kweCOVID. Ndobva tati zvona hatingavhari kambani sezvaiita vamwe vazhinji. Ndobva tati ngatichinjei line timboita manufacturing yemaproducts emotcar. Hatinoti macustomized vehicle accessories anosanganisa mabushguards, marobots, atinoerekera kuma4x4 vehicles.
Ibasa ramaiita kuZimbabwe here kana kuti ibasa ramakazongotanga mayo kuBotswana maono omukana?
Basa iri ndingati ndakatanga kuriita tiri kuchikoro secondary school. Ndaita technical graphics metalwork ndikazokushinidzwa ndichienda ndakadaro, but patakauya kuBotswana ndakauya ndikashanda story employee yeinewo kambani yaiita nezvemagetsi. Ndiri inini workshop manager.
Makakwanisa sei kuumba kana kutanga kambani kunze kwenyika? Tinonzwa vamwe vachichema kuti kusina mai hakuendwe.
Ichokwadi, kusina mai hakuendwe. Asi ndingati inini semutendi ndiri munhu wechitendero chechikristu, ndinoti Mwari akandiwanira nyasha. Nekuti kutanga kambani hakusi nyore kunze kwenyika, asi inini ndakakwanisa kutanga kambani ndishandisa tumasevhisi twandakaita. Kazhinji chaiko ndinoti inyasha dzamwari kuti ndinge ndiri pandiri parizvino.
Mune zvizvarwawo zveZimbabwe here zvamuri kushandawo nazvo kana zvamakawanisawo mukana wekuti zvinge zvichishandawo mukambani yenyu?
MuBotswana hamutenderwi kuti ukauya iwewe uchinzi investor womba wazounza vekunyika yekwawakabva. Asi nenyasha zvandambotaura zviya, ndakakwanisa kuwanawo vekunyika yekwangu kuZimbabwe vatatu vandaka dzidzisa basa rekugadzira mavehicle accessories ndivo vari maboiler maker.
Mune tarisiro rei kuzoumbawo kambani yakadai kumusha?
KuZimbabwe tinotori neprocess yatiri kuita izvozvi iri joint venture manje isisiri Gibbs Engineering. Ndine two of my colleagues vari kuno vanobvawo kuZimbabwe vatiri kuronga kuti tiri kuda kunoseta up a bigger company kuZimbabwe kudunhu reGweru kuMidlands.
Mune zvamuri kuitawo here kubatsirawo vanoshaya kungava ikoko kuBotswana kana kumusha?
Ndingati kuno pane masponsorships anopota achiitika kuno, tinowanika tiripo tichibatsira, dzimwe nguva tobatsira nemari, dzimwe nguva tinobatsira nemaproducts atinonotenga.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaGilbert Chimwe vanoyemuridzi weGibbs Engineering vari parunaro Gaborone kuBotswana neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, vaPeter Navarro havaimbo achipanga mazano chevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzi nedare rekuMiami mudunhu reFlorida vazvipire kune vekuMajeri musi wechipiri svondo rinouya mushure mekunge vatongerwa kugara muJeri kwemwedzi mina vachipomerwa mhosva yekuzvidza dare reParamende reCongress. VaNavarro vakaramba kuenda kudare reParamende iri kuti vanopa uchapupu pane zvakaitika musi wa 6 ndira 2021, apo vanhu vaitsigira vaTrump vakaratidzira zvine mhirizhonga mukati medare reCongress. VaNavarro vanga vachiti sechipangamazano chemutungamiri wenyika vaisafanira kumanikidzwa kupa uchapupu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna.
VaNavarro vaive nebasa re-advisor for trade munai batsira vaTrump nekuva pamashoko e-advice panyaya dzetrade yeAmerica nedzimwe nyika sana China. Vaive munhu aida kuti America ishungurudze nyika yeChina panyaya dzetrade iratidze simba.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyei?
Vari kupomerwa mhosva yekuti vakaramba kuti vaTrump vakundwa musarudzo, saka vaizama kuenda nerweseri rusiri pamutemo kurwisa kukunda kwangaitwa vaBiden. Saka vese vakasiyana-siyana vari kuparirwa mhosva idzodzi. Vamwe vatotongwa vakapiwa nguva mujere, sanka vana Paul Manafort ava vaive vakuru vekampeini yavaTrump vakatoenda iyoyo kujere nyaya dzavo. Vamwe vari pavachiri kuenda kumatare kunotongerwa mhosva dzavo.
VaManduna, mhosva yakanangana navaNavarro apa ndeipi?
VaNavarro vari kupomerwa mhosva yecontempt of court. Contempt inouya kana munhu angadedzwa neCongress iyo iri parliament yekuno kuAmerica. Vakanzi vauye nemadocuments vakaramba. Saka kuramba ikoko kunopa pamutemo kodzero yekuti vatongerwe izvozvo. Saka vakatongerwa vakapiwa mwedzi mina mujere nenyaya yekuramba kuenda nemadocuments iwayo.
Pane vamwe vaishanda muhurumende yavaTrump vakatarisana nedambudziko rekutyora mitemo here?
Tiri kuona vanhu vakasiyana-siyana vaishanda navaTrump vari munguva yakaoma vachitongwa nematare nenyaya yesarudzo yakaitika muna 2020. Vanhu vakasiyana ivavo vanoita vana Steve Bannon, vana Rudy Giuliani, vamwe vari magweta vaTrump navo vari panguva yakaoma.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paHoward University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Uyo mukuru ndoona sekuti dai achimbozorora, ini ndoona kuti sekuti vamwe vato vakumudlandikiri haakundikana chaizvo, angatongi nyika mukuru dai ambosiya zvekumatongero enyika amboita zvimwe kana zvebhora zvingadiwa nani. pose pa kutakasira chabakasipa nyika nevakuru vedu nezvipai ava zvizva chara yacho nezviri kuitika mari mabasa hakuna uku saka tiri kupinda bhizi naye mukuru dai asiyo
vanhu vezanupiefka munofunga kuti Zimbabwe yese yakazara nemadofu chamusikazivi ndechekuti udofu hwacho hutori kwamurimi mwana energy mutodimi ungatanga kutaura nenyaya yekuti kwanziwe kuda kuwa kwamarodzi ekugadzirira vaenzi vaenzi vapi vasikazivi kuti muri matsotsi vanhu vese vanozviziva muri kupedza nguva yenyu vada kutanga kuwaka pamusha ngekuti vaenzi vari kuuya where have you been mune utsotsi hunonyadzisa vanhu vekuzanupief
Since independence, hatina kumbova nomurume akazodzwa akafanana naNelson Chamisa. Munhu anoita chiso chinohwirwa mwana maopposition party kuti tochidawo, tochidawo, tochidawo. Ivo vane zviso zvavasi vari kuzviona kuti hazvikodzeri. Zvino handizivi kuti confidence yokuzenge vachiti kuna president webato ravo iroro reopposition. President wachona uchange achizokwanisa kuva president rudzii iye asina confidence nechiso chake chaicho ari kuchidhauta kuti chingadika mwana vanhu chiri papepa ari kubhiriva kuti chava Chamisa ndo chaicho chaicho ko zvino uchazoita president uchishandisa chiso choumwe munhu wonyora pazasi kuti ndini president chakadero chakadero woisa chiso choumwe munhu zvinenge zvino musoro here mapato ana chavangwawa aiwa gangova madzana mwananawo
Pa studio maswera sei ndirongotaurwa kumhuri yeZimbabwe kuti munozvionawo kakuti baba ava vanonzi munhangagwa ava havasi vekuvhotera havana rudo nevanhu havana hanya izvi vanoda kufadza mamwe mapurezidendi ari kubva kune dzimwe nyika vachitirasa mari yenyika kuvaka kune nherera dziri kutambura kune shirikadzi zvipatara hazvina zvikwanisiro zvikoro zvakafa zvakasopendwa 1980 nyika ichitora rusununguko mapendi acheneruka muzvikoro mahwindo maklasi makomba asi nhasi anoti anoda kuvaka kuti aone kuonekwa kuda kuonekwa nemamwe mapurezidendi ai baba vakaoma zvavava kana tichiti musavhotere vanhu ava vanhamunzwi tarisai nhasi kuti zviripi sezvo ari kutora mapurazi 47 ekuita sei ekudii hai
Tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanoda kutumira mazwi tumirai pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 tinodzokorora namba +1 202 465 0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chelive talk nhasi na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuti vari kunze kwenyika vangakwanisa here kuunza shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi misika yefodya yovhurwa nhasi varimi vachichema-chema nemari dzavachange vachipiwa pakuitengesa vana mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara inotyisa musadhek Tabatashuka kumagumo yechirongwa chedu chanasi. Iva ine su zakare mangwana. Anokuoneka ene mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndokusiai mwina Chris Gande.
Soko isika tisenda bako.